Vachizivisazva zewa nedare remakurukota nhasi, gurukota rezvekuburiswa kwemashoko, amai Monica Mutsvangwa vati dare razeya nyaya yekunetsa kwemvura uye harina kufara nenyaya yekuti kanzuro yeHarare yakavhara michina inochenesa mvura yeMorton Jaffrey isina kunzwa pfungwa dzehurumende. Vatiwo dare raumba komiti inosanganisira mapazi ezvemari neremvura kuti ishande nekanzuro yeHarare mukugadzirisa dambudziko remvura. Amai Mutsvangwa vatiwo hurumende iri kuronga kuti pave nehwaro hwekuti mishonga chenera mvura yemakanzuru ese itenge pamwe chete.
Government is working on a more centralized arrangement for the local procurement and production of water treatment chemicals for all local authorities.
Vatiwo hurumende yaita chisungo chekuti madhamu ekunzwi muda nenyatsime avakwe nekukatsika senzira yekupedza dambudziko remvura muHarare. Gurukota rezvemari muzvinapfundo Mutuli Ncube vatiwo hurumende yave kubatsira madhorobha nemaguta ese munyika kuti atenge mishonga yekuchenesa mvura, vachiti pari zvino guta reKwekwe ndiro rega risati rabatsirwa nemari iyi. Vancube vatiwo hurumende ichabhadhara zvikwereti zvayo zvemvura uye vakurudzira veruzhinji kuti vabhadhare zvikwereti zvavo makanzuru kuti akwanise kuvapa mvura yakachena. Zvichakadai, vamwe vati hurumende ichaverenga vanhu zvakare muna 2022 uye chirongwa ichi chinokosha mamiriyoni makumi masere emadhora. Vati vanotarisira kuti zvichabuda muchirongwa ichi zvichaziviswa muna kurume
2023.
Tichaburitsa zvatinenge tawana mukati memwedzi mitanhatu, kwete zvaiitwa kare zvekutora makore maviri. Saka muna kurume 2023 tichazivisa zvinenge zvabuda musensa.
Mune imwe nyaya, amai Mutsvangwa vati pane mabhanga matatu anoti CBZ, Agribank neStandBank achashanda nehurumende pachirongwa cheCommand Agriculture. Amai Mutsvangwa vatiwo vanoda kupinda muchirongwa ichi vanoenda kumabhanga matatu aya uye vanotarisira kuti mamwe mabhanga achapinda muchirongwa ichi. Mumakore apfuura chirongwa ichi chakange chisina kujeka, asi vamwe vati chave kuitwa pachena uye mabhanga ndiwo ane unyanzvi hwekuziva vanokodzera kana kusakodzera kupiwa zvikwereti zvekurimisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.